Kurukotare zvemagariro evanhu nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vaudza Studio 7 parunhare kuti hurumende iri kuita zvose zvainogona kuti iwedzere mari inotambirwa nevanhu kubva kuNASA kuti isvike pamadhora makumi matanhatu emari yekuAmerica. Pari zvino vanhu vari kutambira madhora makumi maviri nemashanu uye vaMavhima vati mari iyi ichawedzerwa kusvika pamadhora makumi mana munguva pfupi iri kutevera yozosvitswa pamadhora makumi matanhatu pakunopera kwegore. Asi vakwegura vakawanda vanoti vari kuya aura nekuda kwekutambiriswa mutero wembwa. Vamunyaradzi Mukwada vakashanda kwemakore anoda kusvika makumi mana mukanzuro yeguta reBulawayo. Vamukwada, avo vanove nhengo yeBulawayo City Pensioners Association, ndemumwe wevanhu vakataura neStudio 7 mushure memusangano wakaitwa muBulawayo munguva pfupi yapfuura nekomiti yeparamende inoona nezvemari nebudiriro wekunzwa kubva kune veruzhinji pamusoro pebhiri rekuda kuvandudza mitemo ine chekuita nezvemudyandigere kana kuti Pension and Provident Funds Bill. Vamukwada vanoti vaive nebasa raivawanisa muhoro waive wakanaka zvikuru zvekuti vakakwanisa kuita zvinhu zvakawanda kusanganisira kutenga imba nemotokari mbiri. Asi pari zvino vanoti vari kurarama upenyu hwehwa kumukwaku nekuti mari yemudyandigere yavari kuwana haivakwanire.
Kana ndichihora less than 2000 pamwedzi, imba yangu inoita 1500, motokari license per quarter iri kuita 4400 and something, which is 5000. Radio mumba mangu the TV iri kuita iyo 1200 per year. Zvinhu zvese izvozvizvi nepolisi handichazvikwanisi kuzvibvisa. Iye zvino inini ndakamira pano, I've got no police anymore. Kana ndikafa nhasi ini nemudzimai wangu, tikafa taakutomirira popus burial nekuti hatichina police, hatichina, our dignity has gone down.
Vamukwada vanoti pavaishanda vaibatirwa mari yakawanda zvikuru yemudyandigere, uye nyika payakashandisa mari yekuAmerica mugore ra2009 yaibatwawo iri mumari yemadhora yekuAmerica. Vamukwada nevamwe vavo vanzwisise kuti sei vari kuwana mari yemudyandigere shoma kudai, vachiti havafari nemashandiro anoita mapoka anozivikanwa kunzi pension funds ayo ari muzvikamu zveupfumi zvakasiyana-siyana munyika. VaLucas Munyika, avo vakapindawo mumusangano wekunzwa pamusoro pepensions and provident funds bill, vakashandawo kwemakore akawanda kukambani yeZimbabwe United Passenger Company kana kuti ZUPCO. VaMunyika, avo vanove nhengo yesangano rinorwira kodzero dzekuti vashandi vawane mari yemudyandigere yakafanira reZimbabwe Pensions and Insurance Rights Trust ZIMPET, vanoti huori ndechimwe chinhu chikuru chiri kuita kuti vanhu vari pamudyandigere vasawane mari dzakaringana. Retired Colonel Brian Spambi ndemumwe avo vari pamudyandigere. VaSpambi vanoti kuve pamudyandigere chinhu chaiyemurika, asi vanoti nekuda kwekuchinja-chinja kwemitemo ine chekuita nezveupfumi munyika, ruzhinji rwevanhu vari pamudyandigere rwuri kurarama upenyu hwakaoma. Vanoti shuviro yavo ndeyekuti dai hurumende yaisa mutemo wekuti imwe mari yepenjeni ive iri mumadhora ekuAmerica.
Waiti ukawana mudyandigere wako waikwanisa kutawo mudyandigere wodya wakagara, because yaikwana kuti utenge imba ugotanga business ugosara nechange pamari yelump sum usati wasvika pamari yemonthly. But iko zvinezvi mari yacho haichina basa, kana iri RTGS hakuna chaunotenga nayo because vana vanoda US. Kurarama kwatiri kuitaita kurarama nokutopuwa nevana ndovava kutotarisira kuchengeta pension yako, vasina vanovabatsira upenyu hwakavaomera zvisingabviri.
Pasi pemitemo yemunyika, vanhu vose vanoshanda mumakambani akazvimirira oga kana muhurumende vanobatirwa mari inoenda kuNational Social Security Authority kana kuti NASA, uye vozopiwa chidimbu chemari iyi sechikamu chepenjeni kana vachinge vasiya basa. Asi paive nenguva yakareba vanhu vakawanda vachinyunyuta kuti mari iyi haina zvainokwana. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaFelix Chari vanoti kusasagadzikana kwezvinhu munyaya dzezveupfumi ndicho chikonzero chikuru chiri kuita kuti mari yevanhu vari pamudyandigere ishaye simba.
Hazvipereri kana kutangira kune vari pamudyandigere ava, asi zvinoratidza kuipa kumamiriro eupfumi munyika. Dambudziko iri rinounzwa nekushaya simba kunoita mari yenyika nokuzotora nguva kukwidziridza mihoro yevari pamudyandigere ava. Imwe nyaya hombe kushandurwa-shandurwa kwemari dzinoshanda munyika uye exchange rate inotarwa nehurumende. Dai kwaita mutemo unomanikidzira kuti mari yemudyandigere iyi kana mihoro yavashandi itarwe mune yatinoti hard currency seUS dollar.
Mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa vaudza Studio 7 kuti vari pamudyandigere vave nenguva vachirarama upenyu hunonzwisa tsitsi zvisinei kuti vanenge vapedza makore akawanda vachishandira nyika. vati chitsvambe chiri kuhurumende kuona kuti vari pamudyandigere havasi kunonga svosve nemuromo.
Upenyu hwavo hwakaomarara kwazvo. Vamwe vanga vasina pekugara, havasina pekugara, vamwe vakanga vasina kuvaka kumisha, havana pekuti vangabhadhara mari dzemarendi. Vari kumbunyikidza vazhinji vari kungotenderera mumigwagwa, vamwe vakanganisika pfungwa nokuda kwenhamo. Saka chinhu chakanyanya kuipa chaitwa nehurumende yeZimbabwe munyika yatinoti takawana kuzvitonga chekushungurudza vanhu vakavaka nyika ino. Ndo vanhu vakavaka migwagwa, zvikoro, zvipatara, ndo vanhu vakashandira kuti nyika inge iri pairi zuva ranhasi. Asi vombunyikidzwa.
Pamwari gunun'unawo kuti kunasa kune huori, izvo zvakasungisa mamwe makurukota maviri aive kubazi rezvevashandi anoti amai Priska Mpfumira naamai Petronella Kagonye vachipomerwa mhosva dzeuori. Kune vamwe vari pamudyandigere vanoshorawo boka reInsurance and Pensions Commission kana kuti IPEC, iro rinoongorora mashandiro emakambani ane chekuita nepenjeni pamwe neinsurance, vachiti harisi kuita basa nemazvo. Izvo vanoti zvinoitawo kuti vanenge vave pamudyandigere vasava ne ari dzavo dzakafanira. Asi mutauriri weIPEC Valoid Gumbo vanopikisa maonero aya vachiti boka ravo range risina masimba akakwana kuti rinyatsokuita basa raro nemazvo.
Tinoziva kuti varipo vanochema nekuti IPEC hainaita chakati, hainaita chakati. Zvinenge zvichirema ndezvekuti tinenge tisina simba racho kubudikidza nemumutemo. Hauna kutipa simba rekuti tinge tichiita zvimwe zvacho izvozvo. Munoziva kuti munyika muno tachinja mari dzatinoshandisa. Muna 2009 takabva kuZimbabwe dollar tichienda kuinonzi multicurrency. Muna 2019 tikabva tachinja kumari dzakasiyana siyana idzi tichidzoka kuZimbabwe dollar. Saka dambudziko rakaitika ipapo nderekuti kana mabva kucurrency yakati muchienda kucurrency yakati toita sei in terms of my benefits kana kuti mapension values evanhu vanga vachicontributa mari.
Nekuda kwematambudziko akasangana neveruzhinji munyaya dzemapensheni neinsurance, mugore ra2015 hurumende yakaumba commission yaitungamirwa naJustice George Smith yekuona kuti vanhu vaifanirwa kubhadharwa mari dzepensheni nezeinsurance vaifanirwa kuwana mari idzi sei, sezvo hurumende yakambochinja mari inoshandiswa munyika. Ongororo iyi iyo yakatarisa zvakaitika pamakore makumi maviri kubva mugore ra1996 kusvika muna 2016 yakaitwa kubva muna 2015 kusvika muna 2017. Ongororo iyi yakaratidza pachena kuti kuchinja-chinja kwemitemo ine chekuita nezveupfumi kwakakanganisa zvikuru mabasa ezvemapenjeni neinsurance. Pari zvino, paramende iri mushishi kuvandudza mitemo ine chekuita nezvepenjeni kana kuti Pension and Providence Funds Bill. Muzvare Tokozani Kupe inhengo yekomiti yeparamende inoona nezvemari nekusimukira kwezveupfumi uye vanoti vanotarisira kuti kuvandudzwa kwemutemo uyu kuchabatsira.
Izvozi mapensioners ari kuchema, haana kuwana mari, haasati awana mari, mari dzavari kuwana ishoma. Saka kuda kugadzirisa mapension sector iwawa kuti kuoneke kuti anoshanda sei, so that ogadziriswa kuita kuti kana vanhu vatora pension vowana mari dzavo. Saka mutemo uri kuya mutsva uyu uda kuita kuti mapension operator zvakanaka, kuita kuti vanhu vese vanenge vatora pension vowana mari dzavo zvakanaka.
Vagumbo vanoti vanofara kuti mutemo uyu unotsvagawo kupa boka reIPEC simba, izvo vanoti zvichabatsirawo kuti boka iri riite basa raro nemazvo.
Iri bhiri ratiri kutaura nezvaro iri rakakosha zvakanyanya kuvanhu vaimudyandigere, nekuti richakwanisawo kuti IPEC inge ichigona kuita basa rainofanirwa kunge richiita rekuprotekta mainteresti avo. Mutemo uyu uri kupropozwa uyu wava kukwanisa kupa nzira dzinofanirwa kutevedzerwa nemapension fund kana kuri kuti nyika yachinja currency. Vemapension fund ava zvizvo vanofanirwa kuti vange vachiita kuitira kuti vanhu vemapenjeni vasarasikirwa neupfumi hwavo nemari dzavo dzemudyandigere.
Zvichaonekwa mukufamba kwenguva kuti kuvepo kwemutemo uyu kuchabatsira here kuti vari pamudyandigere vararame upenyu huri nani kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 Mulawayo, ndini Kudzanai Musengi.